Inini ndakazvarirwa kuMozambique, ndiri muMoscane inini. Ndakazokurira zvangu muZimbabwe muno, nekuti takazobva kuMozambique panguva yehondo iyaiya iyo. Saka takabva ikoko 1978 tichiuya kuZimbabwe kunoku. Saka ndakazokurira zvangu muZimbabwe.
Tinoona iye zvino muri muBotswana, matinonzwa kuti muri kuita mabasa ekuzvibatira kana kuti mune kambani yenyu ikoko. Mungatidzawo kuti zvii zvamuri kuita nekambani yenyu?
Kambani yangu yekuBotswana kunokuku ndiri kuita zvemainshuarenzi. Tiri kuita manozi mafuneral policies, malife cover policies uye mainvestments policies. Ano ndo yetinonga tichiti isusu mafinancial intelligence, kudzidzisa vanhu kubata mari, kudzidzisa vanhu kuti vasabhuroke, kudzidzisa vanhu kuti kana vatambira mari dzavo hadzitambiswi. Tinovaudza maremedies acho ekuti vanochengeta sei mari, uye kuti munhu atambira mari yake zuva repei asashata fesi kana kusvava fesi, asi ave ari munhu anoratidzika kuti munhu atambira pei uyu achifara.
Ibasa ramakadzidzira muchiri kumusha here kana kuti ibasa ramakazotanga mave muBotswana?
Ndingati zvangu iri randiri kunyatsoita iri ndakazonyanyoridzidzira muno muBotswana, but zvangu ndakabva neidea yacho kuZimbabwe. Ndaiita inonzi short term kuZimbabwe. Short term ndiyo yemapropertiesi, zvana motikari, dzimba, mbhedha, mafoni zvichidaro. Saka ndauya kunoku kundo pandakazochinja kuita iye toti life cover insurance, zvinosanganisira iyo mafuneral aya mapolisi andataura, nemalife cover andataura, nemainvestments aya andataura ayo. Saka no, ndakazosimuka kunyatsobuda pachena kuti ndine chipo chakaita sei ndave muno.
Muri kutambirwa sei nezvizvarwa zveBotswana? Nokuti tinonzwa kune dzimwe nyika vachinyunyuta kuti vekunze vari kuuya vachitorera mabasa.
MuBotswana handidi kunyepa, hatina hedu maproblems akadaro akanyanya, butwo sezvomunozivawo kuti nyika dzimwe nedzimwe dzine mitemo yadzo. Ukangotedzerawo mutemo womuno unogara zvakanaka, sekutiwo pane mamwe mabasa ekuti aya ndeemalocals, hamukwanisi kumaita imimi. Zvinongoitwawo chero anywhere any country kutiwo mabasa aya ndeemalocals. Saka munofanira kuti muzive kuti aya mabasa emalocals aya isusu hatifaa kumaita. Saka hatina dambudziko zvaro neBotswana. Botswana nyika yakasununguka yakanaka zvokuti.
Mune zvimwewo here zvamuri kuita zvekusimudzira nharaunda, kungave kumusha kana iko kwamugere?
Mukoma Jonga, pari zvinezvi kambani ichiri kukura, ichiri kukura. Tinganyeba kuti pane zvatati taita mucommunity muno kana kumusha, tisati taita anything zvedu. Sekambani ichiri kukura, tichiri kumbotarisa kuti mhuri ikure, nekuti tine vana vari kuenda kuchikoro. Saka tiri kungombotarisa ipapa, asi tiri kutarisira kuti kana Mwari vaita sezviri kuizvi zviri kuratidza izvi, hatinge takubatsira makomuniti edu.
Remangwana renyu rakamira sei?
Remangwana redu ndopiro tiri kuzotiwo isusu tisevhewo malocal communities edu, uyewo kumushawo macommunities edu tibatsiranewo. Nokutotiwo titi kana tadzokera kumusha tikondinye nekambani yedu iyoyi, kana yakura kuno kana kuti yakurira kumusha zvinenge zvakangonaka, but tiri kutarisira kuti tangozobatsiranawo nemacommunities edu both countries.
Tinonzwa muchinzi Dr. Phil. Zita rakauya sei iri kuti Dr. Phil?
Zita rekuti Dr. Phil iri ndakaripiwa nadirector wekambani yandaishandira munomu. Ndaishanda zviri outstanding, ndaishanda kupfuura munhu wese pabasa rangu. Saka akabva anditi uyu ndidokta pabasa rake, munhu anogona basawo, ndichiremba chaivo. Saka kubva ipapo ndo pandakatanga uchiremba hwangu hwebasa iro rendiri kuita iri, zvokuti nanhasi makastoma ese ndosangana nawo vanofara, vanyatsoona kuti ndiri kuita basa rangu nehunyanzvi. Saka ndo panobva zita rekuti Dr. Phil. Saka nemo ngova jonga mototanga kutonditi Dr. Phil vanhasi.
Vanodawo kubatai, vanokubatai papi?
Mukoma Jonga, vanondibata plus 2 6 7 7 1 6 5 5 6 5 5. Tobatsirana kana vaine maproblems wo emafinancials iwayo, tinobatsirana zvokutiwo unotoona upenyu hwako huchichinja kana wasangana naDr. Phil, because tinokupa masolutions emafinancial unzu ako. Tinorapa maunzu, maremedies ndiyo tinoprodusa kune munhu wese anonge achirwadziwa nenyaya yemafinances. Tinobatsira.